veruzhinji vaungana kuchimanimani vachirangarira varoy bennett nemudzimai wavo avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muamerica vanhu vataura vapa humbowo vachipembedza kugara zvakanaka kwavaita nemhuri yekwabennett amai pedzisa kuti vati mhuri yekwabennett yaive nerudo zvikuru
waiva ari munhu anga ine rudo zvakanyanya mukugarisana kwataiita isu tinobva kwamutare asi waitibata sevanhu vekuti chese chataoneka tasangana nacho munguva yekurwira nyika yedu ino waititsigira uye angari munhu anga ine rudo kuti nyika yedu yezimbabwe idzokere panzvimbo tinotova roy bennett zororai murugare mufambe zvakanaka nemudzimai wenyu tiri kukurangarirai zuva rino ranhasi rataoneka tiri kuuya kuno kubva kwamutare kusiya mapurogiramu edu kukurangarirai nerudo rwenyu rwamakamina zororai murugare
amai von stolen vatiwo vabennett vakakwanisa kubata tsika dzevanhu vemunharaunda mavo
He was a white man, although they were a white couple. Because we told someone to match it in the mirror, so come rewa. People could love that. That's a white man on the mirror, so come rewa. We always remember him. We always remember him. He was just good. Munhu anga ane munhu pamoyo.
Amai wendi makaya avo vakadzidza pachikoro cheshousewood primary school vati vakaziva nzvimbo dzakawanda nekuda kwerudo rwavabennett
mari yechikoro yanga iri shoma I can't still remember because that was 1999 mabhuku taipiwa kuchikoro even mabhilo taipiwa vaitongoenda nereview yapera kuti upiwe another new pen every year vana vaiendeswa kuti tigwarare for a week so zvanga zviri nani life was easy even kumaruzevha ari padhuze ana birira ana mhakwe ana chimanimani ana bharadhi vanhu vaiita kurwa nemarori akati avakisa bridge achifamba maruzevha vanhu achihoreswa hapana zvatingaita asi atavasiwa tingaitiripo kuchimanimani
mwanasikana waishe mutambara muzvare vhena musukutwa vatiwo vabennett vaigovera vagari mawairesi aibatsira kuti veruzhinji vanzwe nhau kubva kunhepfenyuro yevoice of america studio 7 sezvo ikoko masaisai enhepfenyuro dzemuno achinetsa
panguva yavabennett vakatibatsira nezvimawairesi zvekuti tinzwe news pavoa shona kunyange pavoa ndevere ndopetaibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu nekuti pamwe magesi kunenge kusina mari dzemabhatiri tinenge tisina saka taizokwanisa kunzwa pamaredhiyo iwawo nekuti haanidhi mabhatiri haanidhi magesi
vamwe vanga vari panyaradzo iyi vanosanganisira vaenk vaanoditsunga nevamwe vakuru vakuru muudunhu remanikaland vaviri ava vasiya vana vaviri mukomana charles nemusikana kesi uye muzukuru roy junior ndakamirira studio 7 kuchimanimani ndini loidamoyo